Ini ndini Blessing Zulu ndichiti hei ni msore na odzedu zanasi chitatu 27, 2016. Sanganure Human Rights Watch rinoti zvina hazvina kumira zvakanaka munyika munyaya dzekodzero dzevanhu ukuwo rimwe sangano rinonzi Freedom House richitiwo Zimbabwe iri kuita zviri nani munyaya dzekodzero. Dare repamusoro soro ronzwa chikumbiro chekuti kugarisa munhu mujeri kwaupenyu hwake wese kunotyora kodzero dzake nekudaro mutemo wakadai ngauraswe. Chimwe chizvarwa cheZimbabwe chiri muWest Virginia muAmerica chotaura pamusoro pechando mupengo chakarova dunhu rachigere. Mukuru wevatambi veZimbabwe Cricket osiya basa. Muchirongwa chedu cheLive Talk na 8:30 PM tiri kutarisa kupesana nekuwirirana kwemagwaro aburitswa neHuman Rights Watch, Freedom House pamwe neTransparency International pamusoro pemamiriro akaita zvinhu muZimbabwe. Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi. Munotibata pa 909 AM, 4930 kana pa 13860 ne15460 kHz pa shortwave kana pa Facebook page yedu yeVOA Shona.